social contract yakabatsira dzimwe nyika chaizvo kana mabvumirana kuti zvatiri kuda kuti tiite kuti tibatsire ekonomi yedu ndeizvi. Zvinoshanda only mabvumirana kuti senhano nhatu dzokuti hurumende, mushandi nomushandirwi mese maakutosunga dzisimbe. Zvino chiri kunetsa muZimbabwe mazuva ese ndechekuti hurumende inoudza especially vashandirwi kuti sungai dzisimbe, asi ivo vari kutotsudunura pasaidi pavapo. Ndosaka social contract isiri kushanda iyi.
Nyika yanga isina here chimwe chibvumirano chakafanana ichochi kuti muzotanga zvakareketa nhaurirano idzi?
Pane chibvumirano chakaitiranwa muna 2000 chikatosainirwawo nevamiririri vehurumende nevamiririri vevashandi nevevashandirwi, asi chati chiticho tazvisunga kuti taakuita social contract. Hachina kunge taakuti ii social contract yatovapo iyi yataakutoteedzerai, yaii yokuti tazvisunga kuti taakuita social contract.
Saka munoona here rwendo runo muchibudirira kuumba chibvumirano ichi?
Nyaya iri panapa inyaya diki diki chaizvo chaizvo Jonga. Kana tisina kuva nevatungamiriri vedu munyaya dzematongerwo enyika vazvipira kuti taakuda kuti social contract ishande, tingaita chii kana chii kana chii, hapana chiri kuzombobuda. Nokuti chekutangisa ndechekuti iyo tinofanira kuona kuti government expenditure kutaura kwatiri kuita panapa uku ndo kwauraya nyika. Saka hurumende inofanira kunge yazvipira kuti hatichangospendi mari yatisina, tinospenda aidha yatiinayo o yatinokwereta tichiziva kuti tichadzosera. Kana pasina that commitment iyoyo, we are wasting our time.